Vamwe vanga vachikwira mabhazi ezupko amaisinikiwe nyama dzavo vati kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi vamwe vakamira mumabhazi umu vasina pekugara kuri kuvaisa panjodzi yekubata chirwere checoronavhairas sezvo vanhu vanenge vachingofemerana vasina zvokuvharisa miromo kana mhino dzavo kana kuti mamask amai nyama dzavo vati chimwewo chinonetsa ndechekuti pazviteshi zvinokwirirwa mazupko nemakombi hapana kushambidzika sezvo pasina zvokugezesa uye mumabhazi nemumakombi aya hamuna mishonga yekupapaidza zvinoita kuti vasazobatira zvirwere
embembera ii mazupuka hasi kutoita because vari kutsvindirana zvekuti kana chero bhazi rikaita akisidendi vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwane vakamira bhazi rakazvara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vakumanyira kuzvupuko bhazi hazvizi sepi manje kuzvupuko mazuva ano nezvirwere zviriko zvekorenazi
mumwe wanga achikwira mabhazi anoenda kusouth africa paroadport amai aqueline augustine avo vati vanogara kukuwadzana vati mabhazi anoenda nzendo refu ari nani pakuzara zvavanoti zvinoderedza mikana yekutapurirana zvirwere zvakaita sechecoronavhairas
mumabhazi breki yeairimo mahwindo anenge akavhurwa saka mabhazi zvavo anoenda kunze kwenyika ari sei bhikozi zviripo zvinodzivirira vatodiwa kuti vanhu vanyanye kuita sei kuti vabatane kana kufemerana saka vachiisa zvinhu zvavo zvinoprotekta kuti kumakondisheni ekuti vanhu vanogeza maoko masanitaiza aya ekuti unogeza maoko usati wadya zvine zvirimo mabhazi muri kupiwa
umwe mutyairi wemabhazi anoenda kusouth africa vatonderai kusekwa vaudza studio 7 kuti vanhu vari kuramba vachienda kusouth africa misi nenguva sezvo vanhu vazhinji vari kuedza kutsvaga zvingararamisa mhuri dzavo mhiri kwalimpopo vakusekwa vati uwandu hwevanhu vavari kutakura kuenda kusouth africa nemabhazi hwadzikira kubva pakapinda chirwere checoronavhairas musouth africa vachiti vanokurudzira vose vavanenge vakatakura kuti vageze mavoko pavanopinda mumabhazi avo pamwe nepavanosvika pamiganho yenyika
mai vanhu vanovaitwa nohudha yekuti vavararamise mhuri saka hapana kumira kwavanomboita kufamba nenyaya yekuti kune kwaita korona kuramba kumeda chienda vanongoenda kupichana pichana 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 vachidzoka vakasvika mabhodha varobva vasprayva kuzivisaiti haa mukufamba kesesaidiusatikusati vakusprayva but zivisaidi kuriaitkuzasikwasprayva
munyori mukuru musangano reunited commuter operators of zimbabwe vasimba rashengarande vaudza studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti vatsvage nzira dzekuti vanofamba nemotokari dzinotakura veruzhinji vasashandise mari yebepa kana macoins pakufamba senzira yekuderedza mukana wekuti vasatapurira nezvirwere zvakaita sechecovid-19
isusuwo mota dzedu toisawo mabhini zvina dzese pasvikira kombi paeach trip yokutura bhini rayo kuti musarambe mune contamination zvimwe zvakare zvataa tichitarisira kuti zvinogona kutibatsira tanga tichitarisira kuti nekufamba kwenguva kubhadharwa nemari card current cash cash yekubata inogona kuve catalyst yekutransporta zvirwere saka tiri kutotarisira kuti tichakurudzirana isuwo varidzo makombi kuti tiite zvekuti tibhadharwa uneiko cash tiisawo matap and go mudzimotikari dzedu so that transaction yemari ive shoma mudzimotikari ndo zvimwe izvo zvatiri kufungidzira kuti tisanoitawo gadziriro takabatana pamwe chete nehurumende kuti midziyo yedu motikari dzisazove dzinoparadzira chirwere kana chichinge chazonzi chinenge chapinda munyika medu
munyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato remdc uye vari nhengo yeparamende inomirira kwekwe central vasettlement chikwinya vakurudzirawo hurumende kuti ipe dzidziso yezveutano kuvatyairi vemabhazi nekuvapa zvinovadzivirira mukutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavhairas vachikwinya vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba kuti vose vanopinda nepamiganho yenyika vavhenekwe vose
tinokurudzira zvakare vemakambani mahombe vakaita sana econnect vana mimosa vana ongi nemamaini makuru kuti ange achibatsira kuti hurumende inge ichirwisana neutachiona uru nekuti hauna mutupo hauna political party utachiona hunogona kungobata ani zvake uyezve vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu tiri kunzwa kuti kumabhodha edu hakuna zvikwanisiro zvakakwana uye kune vanhu vari kungopinda kubva kunyika dzakaisana south africa vasina kutarisiswa zvakakwana izvi zvinotishungurudza nekuti zvinopa kuti vanhu vese vemuzimbabwe vange vachikwanisa kuzenge vachibatwa neutachiona uyu tinokurudzira kuti hurumende inge ichikwanisa kutarisisa patinoti mapublic transport systems ivawo mabhazi makombi nemishikashika kuti zvigare zvakacheneswa senguva dzose
Munyori mkuru mbato rinopikisa African Development Party va Brian Negomo Murape vakurudzirawo kuti mabhazi anotakura veruzhinji ange achipapaidzwa nguva dzose nemishonga uye vemabhazi vange vaine zvikwanisiro zvokuti vanokwira mabhazi vange vachishandisa munyaya dzeutsanana.
Tanga zvinotarisira kuti mabhazi ezupco parinobva kudepot richiuya kuzotakura vanhu ngariveri bhazi rinenge rakasprewa mishonga madisinfectant so that kuti risachirwe urwere uyu husagare panosikogara vanhu kana panobata vanhu mumapati ebhazi iwayo. Chechipiri chinotarisiravo kuti vatyairi mainspekta makondakta vezupco vange vakashongedzwawo nenhumbi dzinoita kuti vasabatirewo chirwere ichi nekukasira kuburikidza kutaura kwavanoita navanhu panguva yavanenge vachivari pabasa.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajoe bigimatiza kutinzwe kuti matanho ari kutorwa nebhazi ravo ndeapi kuitira kuti veruzhinji vanofamba nemabhazi nemakombi vasabatwe nezvirwere zvakaita sechecoronavhairas kana chinge chazopinda munyika. Asi gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vati hurumende iri kuedza nepose painogona napo kupa vanhu dzidziso yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavhairas uye iri kusimbaradzawo nyaya dzekuvhenekwa kwevanhu vanopinda munyika vachishandisa nhandare dzendege pamwe nemiganhu yenyika.
Mhuri yese yezimbabwe toda kuti izive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa kuzvidzivirira. Saka isoo tiri kuitawo patinokwanisa napo tisisa vanhu kezai maoko musango morosana kumeso musangobata kumeso zvokuti munozvizvazvadza zvirwere. Saka ndo chidzidziso chatinacho tangomirira kuti tirambe takangovhara takachenjerisa zvinobva mabhodha edu ndege dzinobva kusouth africa taakutotinyatsokutarisisa chaizvo vanhu vanokrosa pabhodha pabrite bridge taakutovatarisisa chaizvo sezvatatingoita asi taakutopanudzira kutarisa kwatinoiti chai.
Zvichakadai mashoko aburitswa nemutauri wekambani yendege yesouth african airways vatlali tlali anoti kambani iyi yakanzura kufamba kwendege dzayo kuenda kune dzimwe nyika pasi rose kusanganisira zimbabwe kubva mangwana kusvika mukupera kwachivabvu uye kambani iyi yati ndege dzayo dzichange dzichibhururuka musouth africa chete zvichaira matanho akatorwa nehurumende yesouth africa ekuedza kurwisana nechirwere checoronavhairas. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wecivil aviation authority of zimbabwe amai ana hungwe kuti zive kuti pane dzimwe ndege dzakanzura kumhara muzimbabwe here sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pamwe nekupindura mibvunzo yatavatumira. Asi mashoko atiri kutambira anoti ndege yeemirates yakagumisira kupinda muzimbabwe nezuro uko rwanda inonzi yatanga nhasi kusapinda muzimbabwe nepamusana pekutyira chirwere checoronavhairas. Ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.